Muumiriri weAmerica muZimbabwe vaBruce Wharton vanoti mari iyi ichabva pasi pechirongwa chehomwe yomutungamiri wenyika yavo chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. VaWharton vakataura mashoko aya nezuro manheru pasi pechiitiko chekupemberera vakawana mubayiro weAuxilia Chimusoro Award. VaWharton vakati mari iyi ichashandiswa kuti vanhu vasarambe vachibatwa neutachiwana weHIV pamwe nekusimbisa mabasa eutano muZimbabwe.
This year alone, we've invested over $95 million through the PEPFAR program to support critical health interventions designed to prevent more HIV infections, to scale up combination prevention initiatives, to assist those orphaned by HIV and other vulnerable children, and to strengthen Zimbabwe's health system.
Kubva muna 2005 kusvika pari zvino, hurumende yeAmerica yapa Zimbabwe mamiriyoni mazana mana emadhora kuti irwisane neHIV AIDS. Gore rino mubayiro weAuxilia Chimusoro uyo unopiwa kune avo vanenge vashanda nesimba mukurwisana neHIV AIDS wakatorwa nesangano rinoshanda nevechidiki murwisana neHIV AIDS reAfrica Aid, uye sangano iri rakapiwa mubayiro wemadhora zviri zvishanu. Mukuru wesangano iri amai Nicola Willis vakati sangano ravo richashandisa mari iyi kutsikisa DVD remumhanzi unopa veruzhinji ruzivo pamusoro peHIV AIDS. Gore rino makwikwi aya akapindwa nevanhu nemasangano vakakunda makwikwi aya kubva muna 2000 apo akaparurwa. VaWharton avo vaive muno pakaparwa makwikwi aya vakati zvinofadza chose kuti pavakadzoka kuzoshanda muno zvekare vakawana makwikwi aya akura chose uye achibatsira kuderedza kupararira kweHIV AIDS.
Stigma and discrimination continue to prevent some people from accessing the readily available HIV AIDS related services. Especially among the large and important youth population, there are gaps in knowledge and great stigma to overcome. Knowing one's status is the first step towards accessing antiretroviral therapy. So it is in this spirit the U.S. mission has honored Auxilia Chimusoro for setting a trend that has become a big part of the national response to HIV AIDS Zimbabwe.
Amai Auxilia Chimusoro ndivo vakave mudzimai wekutanga munyika kubuda pachena kuti vaive neHIV AIDS muna 1989, uye izvi zvakabatsira chose kuchenjedza vanhu pamusoro pechirwere ichi. Muumiriri wemhuri yekwaChimusoro Farai Mahaso akatenda muzinda weAmerica hurumende yeZimbabwe pamwe nemasangano anoita mabasa ekurwisana neHIV AIDS neanopa rubatsiro nekuremekedza amai vavo pamwe nekuvapa rubatsiro, achiti izvi zvabatsira zvikuru mukuderedza kupararira kweHIV AIDS muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.